Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tino sangana zvakare manheru anhasi uri musi wechishanu. Chivabu 2022. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri mu Washington DC ndichiti ngezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Chikwata cheEuropean Union icho chinoongorora sarudzo cheelection follow-up mission chiri kushanya muZimbabwe chinoita musangano nevatori venhau chichikurudzira hurumende kuti izadzise zvakakomekedzwa kuti zviitwe mushure mesarudzo dzemuna 2018 pamberi pesarudzo dza 2023. Nengo yezanu PF yekukwira kudare ichipikisa kudomwa kwava Emerson Munangagwa semutungamiri webato iri vaSibeth Musengezi avo vakasungwa vachinzi vakanyepa kero yavo kuti vave nengo yebato iri vanobvisiswa chibatiso. Bazi rehurumende reZimbabwe Energy Regulatory Authority ZERA rinokwidza zvakare mitengo yemafuta edzimotokari izvo zvinoreva kuti zvichakwidzawo zvakare mitengo yezvinhu yagara yakakwira nechekare. Vanotungamira mutambo weRugby muAfrica veRugby Africa vozivisa kuti Zimbabwe ndiyo ichavhura makundano eAfrica Cup ayo achashandiswa zvekare senzira yekuenda ku2023 World Cup. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 tiri muWashington DC. Chikwata cheEuropean Union chinoongorora sarudzo cheelection follow-up mission EFM icho chiri muZimbabwe nhasi chanoita musangano nevatori venhau chichidzokorora kurudziro yacho kuhurumende yekuti izadzise zvakakomekedzwa nevakaongorora sarudzo muna 2018 kuti zviitwe mushure pamberi pesarudzo dziri kuuya muna 2023. Chikwata ichi nezuro chakasangana negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava mushure mekusanganawo nevemasangano akazvimirira nemusi wechitatu. Vashava vanonzi vakavimbisa kuti hurumende iri kuita zvose kuona kuti sarudzo dzegore rinouya dzaitwa zvakajeka uye zvisina kugunununa kwemamwe mapoka. Hurumende yakakomekedzwa kuti ivandudze zvinhu zvinosanganisira kuona kuti mirizhonga yezvematongerwo enyika yamiswa. Zimbabwe Electoral Commission ZEC yazvimirira vatori venhau vashanda vakasununguka uye kuti mapato ose awane mikana yakaenzana mukutsvaka rutsigiro. Studio 7 haina kukwanisa kubata vashava kuti tinzwewo divi rehurumende panyaya iyi. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rinongorora sarudzo munyika reElection Resource Center vaSolomon Bobo Sibunu kuti tinzwewo maonero avo.
Tichitarisa nguva yatasarwa nayo kubva panguva ino yatiri tichipinde mune dzimwe dzinoteera idzo, tinoona kuti nguva yedu taakumhanya kumashure kwenguva, taakumashure kwenguva zvakanyanyisisa, nekuti hakuna mutemo unoiswa unogona kuzoshandisa sarudzo unoiswa mwedzi mitanhatu sarudzo dzadzidziswa. Takureva kuti mitemo yese inofanira kunge ichinge yaiswa kana kuti ichinge yagadziriswa panguva dzatinosvika muna January 2023. Saka tichitarisa kuti kubva pari zvino kusvika muna December kana kupera kwegore rineri, mwedzi yatasarwa nayo kuti zvinhu zvose zvinge zvichizoitwa zvinogona kunge tiri kumashure kwenguva. Asi kuti zvinhu zviitike hatingoti panodiwa zvinhu zvakawanda chaizvo. Panongodiwa zvekare kuti hurumende pamende veRugby Electoral Commission nevamwe vachange vari mushishi kugadzirisa nyaya idzi vaise musoro pamwe chete vashande nguva yatiinayo zvinhu izvo zvinge zvichigadziriswa saka zvinhu zvinogona kuitika
tiri kunzwa kuti pamusangano wavakaita negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vafredrick shava vashava vakavimbisa kuti hurumende yezimbabwe ichaita zvose kuzadzikisa zvinhu izvozvo nekugadzirira sarudzo dzegore rinouya munoona hurumende ichizviita here
chandingada kuti nditaure ndechekuti hurumende inenge ichishanda iine kumuono wayo wekuti ndo zvatinoda kuti tiite asi kune vezvematongerwo enyika zvekare vanofanira kunge varipo pamutambo iwoyo kune vari kuparamende zvekare paramende inofanira kunge iripo pamutambo iwoyo tarisa zvekare boka rezimbabwe electoral commission vanoita zvesarudzo vacho vanofanira kunge varipo pamutambo iwoyo saka kuti vanhu vose havazenge vari panzvimbo imwe chete nguva imwe chete na muonero chete vachidzokera kunzvimbo dzavo dzavanobva kuti vanobvunza kuti zviri kufamba so izvozvo here zvinogona kuona ipapo ndopati kuti mukana unogona kunzi rasikei saka hurumende inogona kunge iine chishuviro chekuti izvozvo zviitwe asi kana tichinge tasa zvitarisa vatambi varipo apa hatisi kuona ichizokwanisa kubuda iri timu imwe chete ingabude nechimwe chete
avo vanga vari mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rinoongorora sarudzo munyika reelection resource center vasolomon bobo sibunu vari parunare muharare najonga kandemiri westudio 7 nhengo yezanupf iri kupikisa kusarudzwa kwava emerson munangagwa kuti vatungamire bato iri vasibeth musengezi vapiwa mukana wekubvisiswa mari yechibatiso nhasi nedare ramajor street mutongi wedare iri apa vamusengezi mukana wekuti vabvise madhora emunyika zviuru zvitatu kuitira kuti vakwanise kutongwa vachibva kumba kwavo vamusengezi vakasungwa musi wa11 mwedzi uno vachipomerwa mhosva yekunyoresa kero yesiri yavo kuti vave nhengo yezanupf izvo zvinonzi nebato iri vakanyepa masangano akazvimirira munyika pamwe nezimbabwe electoral commission zec vanoti havasi kufadzwa nekushomeka kuri kuita vagari vari kunyoresa kuvhota kunyanya madzimai vechidiki pamwe nevakaremara apo nyika yakatarisana nesarudzo gore rinouya godfrey mutimba anoti panyaya inotevera
masangano akazvimirira mumasvingo anoti haasi kufadzwa nekushomeka kuri kuita vagari vari kunyoresa kuvhota munyika mose kunyanya vanhukadzi vechidiki pamwe nevakaremara izvi zvinotevera mashoko akabudiswa nesangano rezec euwandu hwevanhu vakanyoresa pachirongwa chevoter registration blitz icho chaipinda munzvimbo dzinogara veruzhinji chichangopera vachitaura pamusangano waitwa nhasi nesangano revagari remasvingo united residence and repairs alliance kana kuti mura wekuparura chirongwa chekukurudzira madzimai vechidiki pamwe nevakaremara kuti vanyorese kuvhota mutevedzeri wemukuru anoona nezvekufambisa kwemabasa musangano rezec mumasvingo vamatsinonwuwe vati uwandu hwevanhukadzi vari kunyoresa kuvhota huri kuderera munyika mose
kana kuregesa chinhu chiri nyore kana tose tikabatana tikaita chinhu chimwe tikakurudzira vanhu kuti vauye kuzovhota sekutaura kwandaita madzimai zvinonzi ndo akawanda munyika asi in terms of registration as I speak right now kwakunomasvingo yoga ndokokuti ndakawanisa mukana yekuona yezimbabwe yose zviri kuratidza kuti madzimai mashomo ari kuregesa asi akatongoti ndozvisimbisi zvichizvinyepe takati kudanda zve2018 vakanga varivo vakawanda vakaregesa kudando vakanga vatopera havo vakaregesa panguva iyo
vanoona nezvekufambisa kwebasa mumura muzvairumbidzai magurupi ravati chirongwa chavo chichabatsira kuti madzimai nemamwe mapoka anyorese kuvhota
isu semura takaitawo tsvakurudzo yedu mumawadzi ese ari 10 emumasvingo kuti chikonzero chinoita kuti vanhu vasade kuvhota chii zvikuru kunyanyanyanya mayuthi people with disabilities nemadzimai takaona kuti pane apa tiri kukonzerwa nezvinhu zvakasiyana siyana naizvozvo taparura chirongwa ichi kuti tipinde mumacommunity iwayo tivadzidzise kukosha kwokuvhota kuti kunovhotwa sei uye vanoenda kupi kuti kana vachida kurejista kuvhota vanokwanisa kusvika vachibatsirika naizvozvo tichange tichibatsirana tichishanda nemayuthi people with disabilities nemadzimai
vachitaurawo pamusangano umwe chetewo sadyara wesangano rezimbabwe election support network kana kuti zesini mumasvingo vamunyaradzi chauke vakurudzira zec kuti ivandudze zvirongwa zvekushambadza chirongwa chekunyoresa kuvhota vachiti ndizvo zviri kuita kuti vanhu vashoma vanyorese kuvhota Vemasangana aya vanoti zeki yakazivisa kuti vakanyoresa vanhu vashoma pachirongwa changopera chevota registration blitz chaipinda nzvimbo dzinogara veruzhinji munyika mose. Vanhu zviuru gumi nezvinomwe chete ndivo vakakwanisa kunyoresa mudunhu rese remasvingo iro rine vanhu vanosvika mamiriyoni maviri. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Boka rehurumende rinoona nezvemhando dzemoto reZimbabwe Energy Regulatory Authority ZERA nasi rakwidza mitengo yemafuta edzimotokari, izvo zvinoreva kuti zvichakwidzawo zvakare mitengo yezvinhu yagara yakakwira nechekare. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Muchiziviso chayaita nhasi, ZERA yati mitengo yemafuta edhiziri yakwira nemasendi matatu ekuAmerica kusvika dhora rimwe nemasendi makumi manomwe nemana emari ekuAmerica, kana kuti dhora 74 cents kana kuti mazana mana nemakumi mapfumbamwe nepfumbamwe nemasendi makumi mashanu nematanhatu emari yemunyika, kana kuti 499.56 RTGS. Kubva padhora rimwe chete rekuAmerica rine masendi makumi manomwe nerimwe kana kuti dhora 71 iyo yakaziviswa musi wa6 mwedzi uno. Mutengo wepeturu wakakwirawo kubva padhora rimwe chete rekuAmerica rine masendi makumi matanhatu nerimwe kana kuti US$63 kuenda padhora rimwe chete rekuAmerica rine masendi makumi matanhatu nemasere US$68 kana kuti madhora mazana mana nemakumi masere nerimwe nemasendi maviri ane mari yemunyika kana kuti 481.2 cents RTGS. Kukwira uku kwatambirwa nekunyunyuta nevakawanda munyika, avo vati zvichakonzerawo kukwira kwemitengo yezvinhu muzvitoro, kunyanya chikafu icho chava nevhiki mbiri chichingokwira mutengo pasina kana kumbomira. VaAndrew Munguri vati kukwira kwaita mafuta ekufambisa uku kuchaita kuti vatadze kutenga chikafu muzvitoro sezvo vagara vachidhurirwa.
Iri dambudziko ratagwanaro imai vachamusana mwana wachadumbu. Apa zvona zvitombofamba zvakanaka nokuti kozvino chero nemari dzatava kutambira idzi hazvisatombokwani, ende zvinhu zvese hazvisatombofamba zvakanaka chero marenda chero zvichikuenda kuchipatara hazvisati chero kuti tikwanisa kutravhela kuenda kumastations kwedu tinoita basa redu hazvisatomboiti. Zvinhu zvese zvakutodhura. Aivha hurumende yakwanisa kutigadzirirawo zvinhu zvaita zvakanaka panyaya yeekonomi apa, nokuti ndo pane nyaya yese pachakonzera mvonga mupopota.
Zvimwe zvakakwira mutengo zvinosanganisira mafuta ekubikisa e2 liters ayo oita mari inodarika chiuru nemazana mashanu emaRTGS kubva kumazana matanhatu chondora pfuura. Chisaga cheupfu che10kg chakakwira kusvika kumadhora chiuru nemazana masere mune zvimwe zvitoro, izvo zviri kuomera vatengi avo vasiri kukwidzirwa mihoro yavo kumabasa. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano rinorwira kodzero dzevatengi munyika reConsumer Council of Zimbabwe kana kuti CCZ mumasvingo vadhumisani muguchini vanoti kukwira kuri kuramba kuchiita mafuta edzimotokari uku kuri kuita kuti vatengi vaomerwe.
Announcement yaitwa nezera yekukwidza maprices efuel, petrol and diesel tikona kuti zvichaita major impact maprices emaproducts and services, nekuti fuel is a major cost driver a production ema goods ne the movement of the same goods kuti zvisvike pama markets azvive chidiwa nema consumers. Saka any increase inongoitwa kuma products iwayaya inobva yangoitwa pass on to the ordinary person who is the consumer.
Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Hurumende yeBotswana yamanikidzwa kutambira kurudziro yevatyairi vemabhazi nedzimotokari dzinotakura veruzhinji ndokuwedzera mari dzekufambisa nezvikamu gumi nezvishanu kubva muzana kana kuti 15%. Danho iri rinonzi nevamwe richawedzera mutoro kuvafambi avo vagara vakaremerwa kare. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Zvichitevera kuramwa mabasa kwevatyairi vezvifambiso zveveruzhinji kwemazuva matatu uko kwakatanga nechipiri svondo rino, gurukota rezvekutakurwa kwezvinhu nemabasa everuzhinji muBotswana vaEric Molale vakazivisa nezuro manheru kuti mari dzekutakura veruzhinji dzakwira nezvikamu gumi nezvishanu kubva muzana kutanga nhasi. Rwendo rwairipirwa mapula matanhatu rwakubhadharirwa mapula manomwe, koto rwairipirwa mapula manomwe rwakuda mapula masere, uye kubva muGaborone kuenda kuHarare kwakuda kuti munhu abhadhare mapula mazana mana nemakumi masere, kubapa mapula mazana mana ne masere. Kwezerwa kwa mari dzekutakura veruzhinji kunotevera kukwidzwa kwemafuta edzimotokari nebazi rinoona nezvemhando dzemoto munyika iyi rebotswana energy regulatory authority kana kuti bera muchidimbu muzvare laina marufu avo vanova mushandi wemumba muguta rehaboroni vanoti kukwira kutsva uku kuri kuwedzera kuoma kweupenyu hwevanhu kunyanya vabva kure
there are economic pressures anouya muupenyu hwavo because right now, like if you look at my salaries at Nongo Chikora, with that high inflation, over what rent, in the Chidi, one in the general water of Jukira, Okuzo, and Yaki, but yet salaries just stagnant.
Chimwe chizvangwa cheZimbabwe chinorara maonecha mukainyama amai Petronella Mufure. Vaudza Studio 7 parunare vari muhaburoni kuti vazhinji vacharovera muBotswana nokuda kwekudhura kwemabhazi.
Isusu semaZimbabweans ari muBotswana tinongoshingirira zvedu kuramba tichishanda but hazvisi kutiitira zvakanaka nekuti hatina choice kuti tigare hatikwanise kurarama.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda vakazvimirira muguta rehaburoni vaUbert Mutoko vanoti yasvika nguva yekuti vanhu vatsvage mabhindauko kwavangaita padivi koto vanoshanda vawedzere mironga yavanowana nayo mari.
Kune vanoshanda vaya zvine zvakanaka kuti apota achiitawo kabhizinesi kake pasaidi. Kune vanoita mabhizinesi ngavaronge kuti bhizinesi rake rikure kuita kuti akwanise kuisa masystems in place so that sekukura kune kuchiitawo bhizinesi rake kunyange zvinhu zvichioma bhizinesi rake rinenge riine nzira yekukwanisa kuramba richimuraramira.
Vaenderera mberi vachiti pfungwa yekudzoka kumusha ipfungwa yakanaka kwazvo. Asi inoda munhu aita urongo hwakadzama hwekuti anosvika achitangira papi.
Pamwe pacho zvinhu zvinonwa kukuomera zvakanyanya nekuti iwo unenge wajaira unenge wajaira kugara muBotswana pamwe wajaira kugara Francis Town Mahoni kana yeHaburoni kana ndekupi.
Vazhinji vakatiza mamiriro ezveupfumi munyika aya vane makore ari manyama amire nerongo vachiti vari kutsvaga mafuro manyoro munyika dzakatenderedza Zimbabwe dzinosanganisira Botswana, South Africa, Zambia, Namibia nedzimwewo. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zuva rekucherechedza kubatana muCameroon reNational Unity Day rinocherechedzwa musi wa20 Chivabvu gore roga roga racherechedzwa nekumhanyisana pakati pemapurisa nevari kuda kupatsanuka kubva kunyika iyi avo varambidza vanhu kufamba-famba izvo zvakanganisa vemabhizimusi kumatunhu anotaura chirungu ari kumavirira. Mauto anoti mauto anoita makumi maviri nemasere vevanhu vanga vachikanganisa mheremhere idzi kumatunhu anotaura rurimi rwechirungu munyika ine vakawanda vanotaura rurimi rwefrench vaurayiwa mukurwisana. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vasvika muSouth Korea nechishanu rwendo rwavo rwekutanga kushanyira Asia urwo ruchavasvitsawo zvakare kuJapan. VaBiden vashanyirawo sekitari yeSamsung inogadzira zvinoshandiswa mumakombiyuta vari pamwe chete nemutungamiri weSouth Korea vaYoon Suk-yeol. Madzimai akakunda mune zvekurima apiwa mibairo nhasi pamabiko atungamirwa nebazi rezvekurima rakabatana nemasangano akazvimirira anosanganisira Re4H Foundation Zimbabwe pamwe nemakambani anogadzira mbeu nemafotireza aitirwa kwaseke nhasi. Chiitiko ichi chinonzi chafadza masangano anomiririra varimi vechidzimai nekubudirira kwaanoti kuri kuita mudzimai wanhasi munyaya dzekurima. Taita hurukuro nevatora mubairo mukuru amaita tenda madhake vari kwaseke.
2018 ndakashaikirwa nemurume wangu ndikasiwa ndine vana vaviri ndakatanga kurima ndichirima ndakaenda ndichikwira ndichikwira iye zvino ndakatirime zvakakura zvaita kuti zvivara nhasi teke yose indiunganire ndakarima ndine 2 hectares dzandakarima dzandiri kudiridzira.
Imi semudzimai wanhasi vari kukutambiraiwo sei mudunhu mamugere semudzimai aita mukurumbira nekurima?
Ndinoziva vanoda chakanaka vanofara saizvozvo nharaunda iri kubenefita zvakanyanya sekuti vanouya vachitenga zvirimwa zvandiri kurima ingava king onion cabbage huku zvakare.
Rutsigiro rwamuri kuwanawo kubva kune mamwe masangano nehurumende nderwupi?
Ndine madhumeni andinoshanda nawo munharaunda mangu. Ndine anonzi Most Hove, murimisi wangu ari panzvimbo. Ndine zvakare anonzi Magwa ari kumalet, murimisi wangu zvakare. Vari kushanda neni zvakanyanya vachindipa rutsigiro. Ndina kansela anova munhukadzizve, Tungamirai Dhure, anondisapota zvakanyanya, anouya achindibatsira achindipa mazano.
Kwamunotengesera zvirimwa zvenyu nezvamunopfuwa, hamusi kunetseka here nekutengesa?
Dambudziko riripo zvakanyanya sekuti zvirimwa zvangu zvinenge zvakati wandei. Taindawana market inonyatsori reliable yekuti ndinonyatsosupplya zvirimwa zvangu zvese zvakati nakei. Ndinoona kuti ndinogona kusvika kuri.
Mashoko amungapewo mwana musikana wanhasi akakura achiudzwa kunzi kurima ndekwevarume ndeyekuti kudii?
Ndinoti zvinotangira even kuna Jesu chaiko. Maria akapuwa Jesu pasina munhurume. Munhukadzi unofanira kumira nesimba, kufirwa hakusi kupererwa. Saka mudzimai wanhasi kumwanasikana wose wanhasi, mira netsimba unoenda kuri.
Avo vange vari murimi wechidzimai Amai Tatenda Madhake vachitaura vari parunhare vari kwaSeke neStudio 7. Muvezi wematombo ane mukurumbira Dominic Benura anoti ari kufara zvikuru mushure mekupiwa ruremekedzo rwepamusoro neguta reCamel kuIndiana muno muAmerica, iro rakatara zuva ra14 chivabvu sezuva reDominic Benura Day. Benura anoti akanga asingazivi kuti achawana ruremekedzo urwu, urwo rwaakawana mushure mekuveza chivezwa chichange chichiratidzwa muguta iri, icho chakaparurwa svondo rakapera. Vakawanda vanorangarira Benura mushure mekunge aveza chivezwa chevaimbove mutungamiri wenyika mushakabvuva Robert Mugabe, icho chakashorwa zvikuru neveruzhinji. Benura anoti shuviro yake ndeyekuti arambe achisimudzira vamwe vavezi vekuZimbabwe, uye pari zvino ari pachirongwa chiri kuitwa kuCincinnati kuOhio muno muAmerica, apo pane vavezi vaanoshanda navo vari kutengesa zvivezwa zvavo. Ngatinzwei hurukuro yaaita naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7.
Ndine shamwari yangu yagara ichishambadza basa rangu kunoku for at least 20 years. Saka ndofunga vemusiti vaigara vachingoona weki yangu over the years. Kuzosvikira pavakazotaurira shamwari yangu kuti avari kuda kutenga chinhu chivezwa, vaona basa rangu richikodzera kuti ringe richiiswawo pamwe chete nemabasa avo ari mumastreets avo kunoku, like ma permanent collection. Ndofunga vaitawo maresearch avo vakaona maybe ndapa level yekuti basa rangu raakukwanisa kutoreka kuti ringe richiiswa public places ekumo. Saka ndobva ndikazokondakt kwavo ndikabva ndabvuma apa ndangovaitira vavafarira chinhu chandikavavezera.
Makaveza chii uyezve chivezwa chenyu chinenge chiri muguta ripi?
Ndakaveza pane mapictures vose vanhu vaitevedzera mabasa angu. Pane kapisi kandikamubeta kadikidiki kutaradhara, ndoka vakati chii chiri chiri chihombe, vari amai vakagara pasi asi vakasumudza mwana mudenga. Ndakavaitira pisi yacho pavafara naye, vakati aiwa uya tizokupa. Asi ndesiutarisira kuti vachandipa rumeme kuzi ndaingofunga ndikuya kuanveiling chete chechinhu changu. Saka ndakazongoona ndatoshezwa kuofisi kwameya zvikanzi handu zviripo, taona nhoroondo yeupenyu hwako nekwawakabva nezvawachibva so far zvinokodzera kuti tikupe ruremekedzo irworwo, zvichikurikidza nokusanganisa kumacultures, nekuti zvinogona kukupuridzirawo vamwe vanhu, kuinspire vamwe vanhu nyika mao nevinevekwedu futi kwangu vapiwa muremekedzero wakadaro. Chinova chinhu chakanaka kuramba tichikurudzirana.
Saka chivezwa chinhu chichange chiri muguta ripi uyezve zvakaitika rini?
Chiri muguta reCamel, zvakaitika musi wa14 May.
Muguta reCamel ndekupi uku?
KuIndiana.
Imi munogara ikoko here kana kuti zvakamira sei?
Hai ndogara kumusha, ndatoinga izvozvo. Asi zvangu ndee ndine humwe urongo wekuzoya kuno kuCincinnati, zvangu handi ndagara uripo. Saka ndaifunga ndingono ngwatendo ndotorwa mapicture zvekudaro, asi ndakazonzwa kuti pembe nokurongwa ivo.
Saka mukunzwa sei semunhu anoita zvekuvezi?
hand kunzwa kufara chaizvo kuti vasaide yose vanhu vanobva kuZimbabwe tiri kuoneka kuti vanhu vari kukwanisa kupuwa ruremekedzo rwakadaro especially menyika tine kuremekedzo kwatinoitawo kumusha asi kuona zvaakudarikira nokunzwa kwenyika zvinoisawo nyika yedu pakanaka mabasa atinoita emaoko iwa ende zvinobatsirawo vamwe vanhu kuti vazive nhingiriki tosatinoitawo kumusha kuitirawo vachiri kusimuka nevamwe vakasimuka kudhara vanhu vanenge vangotarisawo vachatarisa inini vangurokuvezo vaakutozotarisa zvakawanda vandoonawo vamwe vanhu votobatsirikawo pane izvozvo pamwe kutozoenda pamberi pangu tarisiro yangu especially tine vana vadiki vakawanda vari kuzikiti
mungatimi maveza kwemakore akawanda sei uyezve makatanga sei kuita zvokuveza izvi
inini ndingati ndaane makore anopfuura makumi mana
makatanga sei
ma6 years ndiri kwamurewa ndaiita zvokuumba ndichifudza mombe ndichiri kamwana kadiki saka pandikazouya kutafara ndatorwa natete vangu ndokwa ndikazosangana nemuzukuru wangu aiveza matombo nevamwewo vakomana vaiveza matombo saka ndakanakidzwa nezvavaiita nokuti inini ndendajaira kuveza ndokuumba asi ndakazoona kuti vanhu vari kubuditsa zvivezwa vachitobvisa pametiriro yacho ndendajaira kuumba kuti ukakanganisa unobvaita unokwanisa kudzosera vanhu ari madhaka asi apa ndakanakidzwa kuti vanhu vari kutoveza vachitobuditsa chii saka ndakangoti ndivakumbira kuti ndivabatsire bvavapfuma saka mbuvabatsiremo ndopandikava ndakwanisa kuona chibata kuvezera ndakubatsira nyingiriki chikoro changu ndeka
tinoona kuti muri kuZimbabwe makamboveza chivezwa chava Mugabe nemudzimai wavo chakatambirwa sei chivezwa ichi
ndisingazivevanhu vana vachifarira vamwe vakachifarira but ndozvezviripo chinoitika ndechekuti kana uchiita basa imwe nguva unogona kugona imwe nguva unogona kutadza saka inini chandinongoziva vanhu vakatindagona zvakandinakira vanhu vakati hazinaona zokubuda zvakanaka zvakangondinakira ndava zvese zvinoita kuti nditarise kuti maybe dzimwe nguva ukanzaona unazobudisa kuti maybe unongosina unazoita zvavanotarisira ukadziva kuona kuti vatu vavafadza saka unofanwa kuexpecta ngenyesviko saka zvinhu zvinowanika mubasa
saka kuno kumuriko for how long
ndiriko kusvika muna July pane pandikawana kuita show panonzi pacron conservatory saka ndira last year saka ndaazongofunga kuti handisanganiswo nemabasa evamwe vatinoshanda navo paworkshop pangu nevamwewo vaangosiyana-siyanawo muzimbabwe saka tine gurupu show ratiriita randikaita put together bcause ndakazoona kuti nekufamba kwandaita nenguva ukazaita uchidhonza vamwe hapana chavari kuita nda53 now saka toda kuti tipo vamwe vanhu mukana kuitira kuti kana pandinoona nemwaredzanunogona kudhonza vaenzi vachive vamwe vacho vamwe kuti tinoita zvakawanda handibezi kuZimbabwe kune vanhu vanogona vandirifunga kuti vamwe vanogona kupinda inini vakawanda variko vari kutanga nevamwe vari pamberi
vanhu vanenge vachida kuona mamwe mabasa amuri kuita vanokubata ipapo
zviri pafacebook ungatongokuula kuti mumbiri napafacebook unokwanisa kutoita shamwari yangu rit ukwanisa kuita shamwari navo nenumbe dzangu 263-772-49-2816 pawhatsapp handobati ndogara ndiripo
muvezi wematombo ane mukurumbira Dominic Benhura achitaura parunhare naMarvelous Muhlanganyauye ari kuCincinnati kuOhio muno muAmerica tobva taenda kunhau dzemitambo vanotungamira mutambo werugby muverugby africa vazivisa kuti Zimbabwe ndiyo ichavhura makundano eAfrica cup ayo achashandiswa zvekare senzira yekuenda ku2023 world cup Michael Kariati anotipa nyaya iyi
worongwa hwemitambo hwabuditswa nerugby africa hunoti Zimbabwe ichavhura musangano wezvikwata zvisere uyu nemutambo neIvory Coast musi wa1 Chikunguru. Kutanga kupinda munhandare uku kunopa Zimbabwe nguva yakati rebei yekuzorora vakamirira mutambo wavo wemasemifinary kana vakakunda Ivory Coast. Masemifinary ariko musi wa6 Chikunguru. Makundano eAfrica Rugby aya ari kuitirwa kunze kweAfrica kekutanga achitirwa kuFrance uko Zimbabwe ichange ichitambira munhandare yeStade Pierre Deloitte kuMarseille. Chikwata chatora mukombe uyu chichabudirira kuenda kumakundano e2023 World Cup uko chikwata ichi chichange chiri mugungano rimwe chete neItaly, New Zealand, Uruguay neFrance iyo ichange iri pamusha. Zimbabwe iyo iri kushandisa zita rekuti maGo Sharks irikugadzirira makundano eAfrica Cup aya iri muSouth Africa kumakwikwi eCurry Cup Division 1. Asi mukuru weZimbabwe Rugby vaEron Jani vanoti gadziriro yavo haisi kutanga nekugumira makundano eCurry Cup aya chete. Ivory Coast yakambotora mukombe weAfrica Cup uyu muna 1995 uyezve ikanomirira Africa World Cup yegore iroro. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini
Michael Kariati.
Musa kanganwe kuti tichange tichitarisa nyaya yekukwira kwezvinhu munyika pachirongwa cheLive Talk nasimanero ano. Ini ndini Evans Zininga ndokuonekai nemufaro.
Sokuizikati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesihlanu mhla ka 20 Nkwenkwezi 2022 ngu-Gift Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalambulela.
Siyakwazi ukuthi silodubo labagesi lapha eZimbabwe. Ukuthi amanye ama production costs abantu bayebesebenzisa i-diesel. So ingakhwela i-diesel ukuthi intengo yezinto izakhwela ngoba i-cost of production iyakhulu i-fuel iyabe isikhwelile.
Inkampani kahulumende elawula umsebenzi wokutholakala kwamafutha ezimota yeZimbabwe Energy Regulatory Authority namhla ikweze njalo intengo yamafutha lawa.
Lokho kukhulunywa yi-EU eyakubhalayo ngemva kokhetho luka-2018 yilokho okufunwa ngabantu beZimbabwe, yilokho okufunwa ngumthetho weZimbabwe, yilokho okufunwa yi-constitution yeZimbabwe. Ukuthi abantu bavote bekhululekile, abakhankasela ukuvotelwa bakhankase bekhululekile noma bazimele noma bangaphansi kwamaqembu abo.
Iqula le-European Union eliphakathi kokwethekelela eleZimbabwe lithi uhulumende kumele agcwalisise izixwayiso ezenziwa yilumanyano kulandela ukhetho luka-2018 ukuze ukhetho lomnyaka ozayo luqhutshwe ngendlela esuthisekayo. Kuliviki kuwoza Friday silomculi odumo wakulezi nsuku we-House Music, umqondisi Sibanda odume ngegama lakhe kwezomculo elithi Skyva. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Inkampani kahulumende elawula umsebenzi wokutholakala kwamafutha ezimota elizweni yeZimbabwe Energy Regulatory Authority namhla ikweze njalo intengo yamafutha lawa. Idizile kade iphezu kwedola lenxenye $1.68 isikumadola phose amabili emelika $1.74, kuthi intengo yephetulo ikhuphuke isuka kudola lenxenye lemelika $1.58 isiya ku-$1.68. Ingcitshi kwezomnotho zithi lokhu kuzabangela ukukhuphuka kwentengo yempahla yonke elizweni yona evele iqonga mihla lemihla. Umlondolozi Ndlovu usipha lolo daba.
Lokhu kuza ngesikhathi abantu elizweni jikelele behlaba umkhosi ngenxa yokugonga kwentengo yento yonke ikakhulu ukudla lokusetshenziswa ngabantu nsuku zonke. Okwenzakalayo sokukhahlameze hatshi abantu makhaza kuphela kodwa labosomabhizimusi abasele bebambe wangaphansi bekhathele ngosekusenzakala elizweni. Umkhokeli wenhlanganiso yabosomabhizimusi Confederation of Zimbabwe Retailers, umnumzana Denford Mtashu uthi udubo lokugqonga kwentengo yamafutha la kubangelwa ikukhuphuka kwentengo yawo emhlabeni jikelele.
Zinodzikisa kutengwa kwezinto nokuthi kana petrol ikakwira zvinhu zvinokwira anotadza kuzvisherera mutengo chekutanga. Chechipiri,
lokhu kwenza ukuba abantu bangathengi impahla ngoba nxa amafutha engakhwela indlela zokuthwala impahla ziyakhwela. Okwesibili, sifuna ukukhumbuza abathengi ukuba impahla izihlala ikhwela ikakhulu singakhangela impi eseRussia le-Ukraine.
Ingcitshi ecubungulayo ezomnotho umnumzana Rejoice Ngwenya uthi nxa intengo yamafutha ingaqhubeka ikhuphuka kanje kuzaba nzima ukuphila eZimbabwe.
Kukhanya uhulumende wethu weZimbabwe sekweze intengo yamafutha asetshenziswa ezimodeni. Lokhu kutsho ukuthi intengo yezinto eziningi ukudla kumbe izimpahla esemavinkilini lakho kuzakhwela. Lokho kwenziwa ukuthi nxa amafutha ethengwa athengelwa ukuhambisa izimpahla lokudla emavinkilini, intengo yamafutha ingakhwela, osobhizinisi kabathathi imali yakhona yokukhwela beyikhipha kumaprofit abo. Hhatshi, izithelo zabo bafuna vele zibe zilokhu ziphezulu. Abakwenzayo ukuthi bayakhweza intengo yempahla lokudla kwakhona ngamasensi akhona kumbe ngamadola akhona akhweze ipetrol kumbe idiesel.
Kubeke sithi kumele uhulumende avumele abantu ukuba bathenge bodwa amafutha kungela kungenela kukahulumende.
Sokutshengisela ukuthi uhulumende wethu uzafanele avule umsika owedizel kube labantu abaningi abakwanisa ukuthi bethengisa amafutha ukuze kube kulokuncintisana. Ngiyazi ukuthi abantu abaningi baye besithi hayi uhulumende yena kabe nguyobhadala imali yakhona ama-subsidies. Lokhu kuyaphambanisa ngoba kwenza ukuthi intengo zempahla zibe artificial ngesikhiwa. Yikho-ke sizakhangelela nje khathesi nje sizakuzothwa khona intengo yokudla lezi mpahla ezimavinkilini sokukhwelile.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Masimba Kutshera, enye njalo ingcishi ecubunga ezomnotho.
Siyakwazi ukuthi silodubo labagesi lapha eZimbabwe, ukuthi amanye ama-production costs abantu bayabe besebenzisa ikakhulu i-diesel. So ingakhwela i-diesel la nge-transport yangkhona, izitimela azihambi, so siyasebenzisa izimota. So kutsho ukuthi intengo yezinto izakhwela ngoba i-cost of production ikakhulu i-fuel iyabe isikhwelile.
Amafutha we-diesel akhuphuke intengo isuka kumadola phezu kwelilodwa lengxenye $68 esiya kumadola phose amabili emelika $74 kulitha. Awepetulu wona asuke kudola lengxenye $58 esiya $68 kulitha. Intengo yempahla emqoka empilweni yabantu yansuku zonke ikhuphuke okwamagama kumaviki asanda kwedlula. Intengo yesinkwa namhlanje ikhuphuke isuka kumadola phose angamakhulu amathathu 270 RTGS isiya kumadola phezu kwamakhulu amathathu lengxenye 352 RTGS. Amafutha okuphekisa wona asebiza imali edlula inkulungwane ezintathu lengxenye zamadola kuleli 3500 RTGS kumalitha amabili esuka kunkulungwane enye lengxenye 1500 RTGS kumaviki asanda kwedlula. Isaka lempuphu elisindo samakilogram alitshumi 10 kg selifika phose amadola alitshumi emelika 10 US, khona osokusenza impilo ibe nzima kakhulu kuZulu Makhaza. Imizamo yokuthola umbono kamphathintambo wezamabhizinisi uNkosikazi Sekayinzenza yehlule, kodwa umongameli Emmerson Mnangagwa kumaviki asanda kwedlula ubike ukuba ukuqonga kwentengo yezinto zonke kubangelwa ngosomabhizimusi abalisana lohulumende wakhe. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube yena utshele umsakazi weZBC Izolo ntambama ukuba impi phakathi kweRussia leUkraine yiyo ebangela ukuba kube lokukhuphuka kwentengo elizweni ngale ndlela. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Ikula le-European Union eliphakathi kokwethekelela eZimbabwe lithi uhulumende kumele agcwalisise izixwayiso ezenziwa yilumanyano kulandela ukhetho luka-2018 ukuze ukhetho lomnyaka ozayo luqhutshwe ngendlela esuthisayo. Umkhokeli waleli qula elibizwa ngokuthi yi-Election Follow-up Mission, umnumzana Elmer Brook, utshele intatheli ezindaba e-RL namhla ukuthi uhulumende kumele enze inguquko ezakwenza ukuthi ukhetho luqhutshwe ngokucacileyo njalo abamabandla aphikisayo bavunyelwe ukhankasa bekhululekile. Wengeze wathi izinkokheli zosiko kumele zisebenze zizimele, zingathathi uhlangothi kwezombusazwe. Uthe njalo bayayamukela imizamo kahulumende yokuguqula imithetho emibi. Sixoxe lengcwadi kwezombusazwe, umnumzana Evidlela Ncube.
Loko kukhulunywa yi-EU eyakubhalayo ngemva kokhetho luka-2018 yilokho okufunwa ngabantu beZimbabwe, yilokho okufunwa ngumthetho weZimbabwe, yilokho okufunwa yi-constitution yeZimbabwe. Ukuthi abantu bavote bekhululekile, abakhankasela ukuvotelwa bakhankase bekhululekile, noma bazimele noma bangaphansi kwamaqembu abo. Ukuthi kakungasetshenziswa izinto zombuso ukupha i-advantage iZANU-PF, ukuthi kakungasetshenziswa ingatsha zikahulumende zibe zingatsha zeZANU-PF. Konke lokho ngokufunwa ngabantu beZimbabwe. Ngakho-ke lokho okukhulunywa nge-EU yilokho okukhulunywa ngabantu beZimbabwe, kodwa kakwenzeki lakancane ngokuba bayesaba laba abasezihlalweni ukuthi uma bengenza lokho okufunwa ngabantu beZimbabwe ukhetho lube ngolukhululekileyo, angeke baluwine ukhetho lwakhona. Ngakho-ke bazahlala belokhe besala ukuthi kube lenguquko ezenza ukuthi ukhetho lube ngolukhululekileyo. Kodwa labantu beZimbabwe bamele bale ukuvuma ukhetho lungakhululekanga, balwise ukuthi luze lukhululeke ukhetho njengalokhu i-constitution isitsho. I-EU icela nje ukuthi i-government yeZimbabwe ilandele i-constitution yeZimbabwe kuphela nje.
Abamabandla aphikisayo Ncube, ungathi bayahlokoma yini bayamfaka incindezi uhulumende ukuze aguqule indlela okuqhutshwa ngayo ukhetho?
Yebo, kambe bangabe bekhuluma abanye laba lalabana abanye bezithulele, kodwa ukukhuluma kodwa soze kusebenze. Kufuna kukhulunywe, kusetshenzwa, akube khona umnyakazo phansi, akube le strike, akube le stairway, akube lalokhiyana lalokhiyana. Kubonakala ukuthi kasisuthisekanga, kasithabanga lakancane, ngokuba lokho okuqhubekayo kuzaqhubeka kuyefika ku-2023 irigwe futhi i-election ngaphandle kokuthi kuthathwe amanyathela amabanzi kulokukhuluma nje. Ukukhuluma lokho akusoze kulethe inguquko. Izanye kuthanda kunje, ikuthanda anda kukubi kunje, ngokuba lokho okunje kwenza kube lula ukuthi bawine ukhetho, kwenza kube lula ukuthi barigu ukhetho. Ngakho ke kumele kuthathwe amanyathelo amanye amakhulu kakhulu ukuze kube lenguquko, angaphelele kukhulumeni kodwa kube lezenzo eziza kwenza ukuthi kungabi lula ukuthi baqhubeke nje be ignore lokho okukhunywa ngabantu, bekushaya indiva lokho okukhunywa ngabantu. Abantu bafuna inguquko, bafuna ukhetho olukhululekileyo, oluwina aluwine lungolukhululekileyo, hayi lungalendlela oluyiyo.
Umnumzana Efidlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe. Lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa eseke wethula amazwi okuthi akula nguquko azayenza phambilini kokhetho luka-2023, iofisi yakhe ithi ukhulume ngalolu daba emhlanganweni awenze labamabandla amancane akumanyana owePollard izolo. Sehlulekile ukukhuluma lo mphathintambo obona ngokwethula kwemibiko kuhulumende, unkosikazi Monica Mtswangwa, ngalolu daba. Umthethondaba kamantshi oweHarare namhla ukhulule umnumzana Sibeth Msengezi, ilunga leZANU-PF elabophisa umongameli Emmerson Mnangagwa esithi wangena esikhundleni sokukhokhela ibandla elibusayo ngendlela eziphambana lesisekelo sebandla ngemva kokugenqulwa embusweni kowayengumongameli uRobert Mugabe Lebutu. Umsengezi ubothwe ngeviki edluleyo esithiswa icala lokuthola ikhadi lokuba lilunga leZANU-PF ngokuqamba amanga ngalapho ayehlala khona. Umsengezi ukhululelwe ngemva kokuvunyelwa ukuthi ahlawule isibambiso sebail senkulungwane ezingamajumi amathathu amadola eZimbabwe, 30,000 Zimbabwe dollars. Uhulumende weBotswana usevumele abakubhizimusi yezimota lamabhasi athola uzulu ukuthi bakhweze imbadalo yokugada. Lokhu kulandela ukukhalala umsebenzi kwabakubhizimusi kusukela ngolwesibili ogcina kuphazamisa inkambo zabanye abeZimbabwe. Intatheli izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba.
Abamabhasi athwala abantu ehamba umango phakathi kweleZimbabwe labo makhwelane kweleBotswana baqala ukukhalela umsebenzi ngolwesibili. Esinye isisebenzi senkampani yamabhasi aboSikhali ahamba nsuku zonke phakathi kwaboBulawayo leHabroni sitshele iStudio 7 ukuthi bamise inhambo zabo kulandela ukukhalela umsebenzi kwabanye babo. Lokhu bese kuthiye abanye abeZimbabwe abasebenzisa kakhulu amabhasi angena kweleBotswana bengelandlela zokuhambisa. Ngolwesine uhulumende ovumile ukuthi kukhwezwe inhlawulo yogada amabhasi kwindlela uqeda ukhalala umsebenzi okwenziwe ngabamabhizimusi lam ukukhalala umsebenzi bese kuphazamisa imisebenzi yabezimbabwe abathembele kakhulu emabhasini ukuya ekhaya kumbe ukungena kwele Botswana. Umnumzana Ntokozo Thebe ohlala eHavron uthi iningi lisebenzisa amabhasi ukuthumela ukudla ekhaya, ngakho ukukhalala umsebenzi bekulakho ukuphazamisa indlela impahla ebeyithunyelwa ngayo ekhaya.
Bakhona abantu abafuna ukuthumela impahla ekhaya, yes, imali yakwenziwamba ngabomkhulu, but if ungafuna ukuthumeza imali ekhaya uyakwenza njani? Impahla, ukudla, ngoba sithembe wona amabhasi. Even ukuhamba kwethu kusi-affectile ngoba ngesimo somnotho kunzima ukuthi uhambe uqonde eZimbabwe ufike udeclaye imota eborder, of which is greater and cheaper nawusebenzisa i-public transport.
Umnumzana Mkhululi Moyo ubekhala ngokuthi isimo kumele siphange sikuyele endaweni yaso kungakanakali okunenyi.
Ludubo olukhulu kakhulu, ikakhulu ma sikhangela ukuthi abantu siyahlela izinhlelo zethu, siyabe sifuna ukuya emakhaya, sifuna emisebenzini, njalo njalo ngezinhlelo zethu. So kuyinto engathiwa siyahlukuluza, ihlukuluza abantu abaningi kakhulu. Ngibona indawo, especially indawo ye-transport lapha locally lapha.
Omunye ongena kwele Botswana ngezebhizimusi esebenzisa amabhasi, umzana Rodwell Moyo, uthi ukukhalala umsebenzi abamabhizimusi okuthwala uZulu bekulimaza kakhulu abangena kwele Botswana ngendaba zebhizimusi.
Siku-affecta abantu abahambayo, abanye umuntu abe ethethe ilanga wakrosa ibhodi ekuseni ezithethe ntambama uyabuyela, and kusuka kulimaza abantu emnothweni ababewuthwele. Lazile inconvenience umuntu omunye abe suke emaphi sithi kwele Zimbabwe engala made chiya abantwana bebodwa bayesesikolweni, ezethu zahamba ayephenduka asuka lapha engasaphenduki ngendaba yokuswelakala ama-transport.
Umnumzana Fortune Phakathi yena wokubhizimusi yokuthwala impahla esuka eBotswana esiya eZimbabwe uthi kabazange babone untshintsho ubhizimusi yabo noma nje bekukhabelwe umsebenzi. Uthi abantu kade bethwele nzima isikhathi amabhasi engahambi bephephele ezimoteni ezincane.
Impahla ibhizinisi yangkhona vele iphansi kwamanje, isigezi impela ngendlela yokuthi lakhona sisuka ku-Easter plus akukabi yi-month end, so sikhangela ukuthi mhlawumbe next week kuza kuba ngcono. Then imoto ezithwala abantu amabhasi, people was very stranded, impela mina ngihambe imoto yami, it's a 5-seater but ngibuye ngigcwele, ngihambe ngigcwele ngaphendi kwangigcwele nje angithwala abantu athi besiya lapha thi siya khona.
Abezimota ezithwala uZulu kwele Botswana bakhalela umsebenzi besithi bafuna ukuphiwa imvume yokukhweza imbadalo ngokudlula amachumi ayisithupha ekhulwini, i-61%. Lokhu kulandela ukukhuphuka kwentengo yamafutha ezimota emhlabeni jikelele asesedlula ipula lengxenye kulitha ngayinye kumbe idola lemelikeli lengxenye kulitha. Kulo kungahlaliseki emhlabeni jikelele phezu kokuqonga kwentengo yempahla, yona efuqwa kakhulu yimpi eyaqhamuka phakathi kweRussia le-Ukraine kunyanga ezimbili ezedluleyo. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngisabron kwele Botswana.
Ku-Livetalk namhla sikhangela ukukhuphuka kwentengo yamafutha ezimota usukubangela ukuqonga bentengo yempahla yonke elizweni, ikakhulu kokudla ukuqela isinkwa, amafutha okuphekisa lokunye. Idale le-US Congress selivumelane ukuba kunikwe ele-Ukraine imali efika amabhiliyoni angamajumi amane, $40 billion, yokuthenga izikhali lokunye. Kambe lokhu akuphehli impi na ngesikhathi kula masosha akwele-Ukraine asezinikele kubutho lakwele-Russia? Kuli Biggie Waza Fridays, lo mkuli wa mtumo wa ule zinsugu House Music, mkondi sibanda otumenge kama lake, wezo mkulo eliti iskaiva. Azizu eni ekoka lo msakazi, Westwood 7 uesa chisa sibanda, pekobla wayo.
Sizibanda wenza isifundo sakhe ecollege lelupana State University waqeda kodwa umsebenzi wathi tololo wangawutholi kodwa ucaba ngozingenela kwezomculo asizwe nechaza ngembali yakhe
abantu bangazi mo Skyvan ngumdj ngiproducer ngizalelwe kobulawayo ngafunda eGab Primary School ngasuka ngayempofuma High School ngeli ngasuka ngayelupani State University ngaqeda ngo 2015 Let the look go, be ticket bad. Tipping on my bones, I'm just hanging on God. Yeah, got him in a mobile. The bag of fat, let me cover bones, I'm saying, man. Yo, shit is all over, we crash. You might pick up, I get spiked, give it up, I'm always fast. Yeah, yo, jab, we're not gonna match up. Then I think of it, you're not gonna be my way, cut. Yeah, yo, so be ex, give that you get. And then it's getting up on this with ex, give it to you again.
Futhi ngokusekela kumsebenzi ezibabo lwenza abasakhulayo abaningi babanjwe ngamandla okudinga ezindlela zokuziphilisa ngokuzisebenza. USkyva ngomunye ke abasakhulayo wazibona engasela enye indlela yokuziphilisa lapho esegqibe izifundo wacabanga ukungena kwezomculo.
Ngiqede e-university ngase ngiqala ukuyenza i-music because nganazile ukuthi abafowethu abaningi abagraduateayo abayephambili babengasebenzi. So ngase ngadothi ngiqala ukuzinceda ngivezele i-music yami. So ngangithi DJ emaclub ngishaya emchadweni emaphathini njalo ngase ngiqala ukuzenzela yami music so ngiyangena e-studio ngiziphekele ama-beat yami music
na ayibakhobela kuzemculo esakhula akwamenza ofisa laye ukufika kuleso sibanga
uSkido no Black Coffee nabo DJ Christos abe South Africa and then lapha local living ngakhangelela uOliver Mtukuzi nabo lavuma majayivana abantu babe ngisipana ngakhula ngalalela kakhulu mina music sengireleza amabhanga but for ala ma single tracks amaningi mina ngezi house so I work mostly nabantu abaningi abeGoli othi cuti ofan kista abaningi abantu esezinje
na Skyva uthakazelula ngabantu abaningi ngoba bengaxhumana njani lawe ukuze bakuthole
nofuma wazi ngokuthi music yami ingayithola ngaphi uyahamba ku Skyva ku Facebook ku Skyva kule page ethi Skyva ku Twitter Skyva Sims ku YouTube Skyva yonke into vele ngu Skyva 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 even akubo Google Play o Google o Amazon o bani khona imusic yami just Google Skyva kuphela nase kuphume yonke imusic nokuthi ngitholakala ngani njalo nofuna ukuthola ama details ami nofuna ukubhuka uyakuthola ku Instagram no Facebook bochita
ngomkhondo sizibanda lo ohamba ngegama lokuthi Skyva nguye besilayo kuhlelo wasa ozo Friday ikamana mu eza chiza spanda libe na mpela sondo emnandi
Siyabonga kakhulu ke ezothisa sibanda la ube nempela viki enhle mfowethu ungajina lakusasa. Singakehlukanisa hlobo othi sihlangele ezinye zezindaba ebezikhokhela namuhla. Inkampani kahulumende elawula umsebenzi wokutholakala kwamafutha ezimota elizweni yeZimbabwe Energy Regulatory Authority namhla ikhweze njalo intengo yamafutha lawa. Ikula le-European Union eliphakathi kokwethekelela eZimbabwe lithi uhulumende kumele agcwalisise izixwayiso ezenziwa yilumanyano kulandela ukhetho luka-2018 ukuze ukhetho lomnyaka ozayo luqhutshwe ngendlela esothusayo. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje ngoluivalisayo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube nisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.